manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maniru anasi uri musi wemugovera kubvumbi 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mauto aifanira kutungamira kupuwa kwechikafu nezvimwe nerumwe rubatsiro. Mauto aifanira kubatsira nezvimwewo nzira, asi nyaya dzekupa rubatsiro zvaifanira kuti zvitungamidzwe neiro sangano reUnited Nations, reWorld Food Programme,
Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai.
Nhasi mhuri yeZimbabwe iri kuungana kuMaryland kuPotomac Park, Rockville. Tichipembera semaZimbabwe takasangana tichandara tichionana
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichiita machikichori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu eManicaland nemasvingo ayo akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. United Nations inoti kuwanda kwakaita mauto munzvimbo iyi kune njodzi yokutyora kodzero dzevanhu dzemadzimai nevasikana kana hurumende ikasatora matano ekuona kuti mauto aya adzidziswa kukosha kwekodzero dzemadzimai nevasikana. Gwaro reUnited Nations iro rakaburitswa svondo rino nehofisi yemumiririri waro muZimbabwe rinoti madzimai nevasikana vanosvika zviuru gumi nezvishanu vari munjodzi yokutyorerwa kodzero dzavo apo vanenge vachipiwa chikafu nerubatsiro. Mauto akatora basa rekugovera chikafu nerubatsiro kuvagari vechimanimani nechipinge mushure mekunge pabuda mashoko ekuti vezvematongerwo enyika vakange vopindira mukugoverwa kwechikafu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opa Muchinguri Kashiri kuti tinzwe pavamire negwaro reUnited Nations. Asi mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zvakakosha kuti mauto pamwe nevanhuwo zvavo vari muurongwa hwekugovera vanhu chikafu vadzidziswe kuremekedza kodzero dzevanhu munzvimbo dzavari kushandira. VaMavhinga vanoti zvakakoshawo kuti madzimai nevasikana vazivewo kuti chikafu chavari kupiwa ichi hachisi kubva muhomwe yomunhu anozoda kuitirwa tsvete uye kuti vamhangare vanhu vanoda kutyora kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Hongu ndiro kwazvo kuti panoitika tsaona yakaita setsaona yekuchimanimani anogona kudaro kuti panenge pachishanda vechiuto vanhurume vakawanda vachibatsira kumadzimai nevanasikana vanenge vakawirwa nedambudziko, panogona kuita runziro iyoyo yekuti vakwanise kupedzisira voti kuti vawane chikafu. Vanenge vonzi tipei zvakati vachimbunyikidzwa zvamwe zvinogona kubatsira kuti vari takazviona zvakaitika zvakarezve dambudziko iroro kuchingwizi kune vanhu vakatamiswa nemafashano emvura padhamu retoko yemukosi. Saka zvinhu zvinoda kuti zvitorwe neudzamu hwazvo nehurumende itore matanho ekuchengetesa madzimai nevanasikana vari kunzvimbo yechimanimani yechipinge kuti vapuwe rubatsiro pasina tarisiro yekuti zvichida vangabunyikidzwa kana kuvhevhetedzwa kana kunyengedzwa zvichida nechikafu kana nezvimwewo zvingapuwa vanhu kuti vazopedzisira vapinzwa munaka yechireva.
Vamavhinga, munoona sedanho rakanaka here rakatorwa nehurumende rekuti kupuwa kwechikafu ichi kuvanhu vari kuchimanimani nechipinge kunge kuchitungamirirwa nemauto?
Kwete, mauto aisafanira kutungamira kupuwa kwechikafu nezvimwe nerumwe rubatsiro. Mauto aifanira kubatsira nedzimwewo nzira, asi nyaya dzekupa rubatsiro dzaifanira kuti dzitungamidzwe iro sangano reUnited Nations, the World Food Programme, the UNICEF nevamwe vane unyanzvi vanoziva maitirwo azvinoitwa, uyezve vanoziva kuti kana pachinge paita dambudziko rakadai kodzero dzemadzimai nevanasikana dzinochengetedzwa nenzira dzipi. Nekuti iko zvino kana zviri mumaoko memauto pange pasisina mukana iwoyo, nekuti mauto havana unyanzvi hwekuziva mapirwo echikafu nekuchengetedzwa kwekodzero nezvimwe zvakanakira vanhukadzi nevanasikana. Vanenge vachiita basa ravo vasingaoni zvimwe zvakadaro zvekuchengetedzwa kwemadzimai nevanasikana.
Sangano reUnited Nations vamavhinga riri kuti izvo kune vashandi vanosvika zviuru zvitatu vari kubatsira. Zvii zvingaitwawo kuvashandi vava kuti vange vachiziva kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana hadzifaniri kunge dzichimbunyikidzwa?
Chekutanga ndechekuti vasati vapa kana kuti iko zvino vasati vanyaya kupinda kuenda mberi nebasa vanofanira kuti vaziviswe vachidzidziswa nevakuru vakuru vanoziva nezvekodzero kuti munzvimbo mavari matambudziko arimo akamira akadai. Uyezve vakuru vavo vari kushanda munzvimbo idzi zviuru zvezvemataura izvozvo mukoma vanofanira kupa mukana nekuzivisa madzimai nevanasikana kuti kana pakaita dambudziko rakati rinofanira kumhanyarwa nenzira ipi, kana paine wechiuto kana mupurisa kana muwani zvake angazoda kukumbira kana kuda kutsotsa vanasikana nemadzimai ngavazive kuti vanoenda kunaani kunomhanyara nyaya idzodzo. Nekuti dzimwe nguva vanenge vasingazivi matanho ekutora, vanenge vachifunga kuti zvichida rubatsiro urwu runouya nemuripo. Saka vanofanira kuti vaudzwe pachena kuti aiwa batsiro rwabva kwakasiyana-siyana ari kuda muripo, kana pariri anga kukuvhevhetedzai kana kutsota vangarai kwakati, nyaya iyoyo ikwidzwe kumusoro kuvanhu vanenge vaita izvozvo vabatwe nemutemo vopiswa munharaunda.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari muJohannesburg kuSouth Africa naRay Joto weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu akapoteredza Washington DC kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichinakidzwa pazororo reEaster. Kuchange kuine machikichori, vanhu vachidya nyama yekugocha, kunwa pamwe nokuridza mimhanzi. Mushure mekutandara muPotomac Park, vanhu vachaenda kuSilver Spring manheru, uko kuchange kuine dhindindi richikokerwa naDJ Tau uyo anogara kuPennsylvania. Mumwe wevari kuronga gungano iri, muzvare Roweside Endere, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo gungano iri raita masanga nekupemberera kwezuva rekusununguka kweZimbabwe uye neEaster, chikonzero chegungano iri ndechekungoti zvizvarwa zveZimbabwe zvisangane sezvinoitwawo nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika.
Nhasi mhuri yeZimbabwe iri kuungana kuMaryland kuPotomac Park Rockville. Tichipembera semaZimbabweni takasangana tichandara tichionana tichiita barbecue yedu yekutanga yemugore ra 2019.
Chikonzero chekuungana ndechei?
Kuwadzana kwemaZimbabweans. Nguva yatanga tiri kwangu nechando chakawandisa ezvezvi kwakudziya. Saka tinge tichida kuti tiwadzane tichionana tichikurukura tichingokurukurawo magariro atakaita munzvimbo ino nekufungawo vamwe vedu vari
chii chamunenge muchiita zuva ranhasi?
Zuva ranhasi kuchagotywa, kuchabikwa, tichange tichitengesa zvinhu zvekuZimbabwe. Tichange kuna DJ vacharidza mimhanzi yekuZimbabwe. Tichange tine mhuri yese yekuZimbabwe yakasununguka iri muWashington DC. Tiri kuziva kuti pane vamwe vari kubva kuPennsylvania, vamwe vari kubva kuNew York, vamwe vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tese tichange tiri pamusha wePotomac Park.
Vakaronga gungano iri ndivanani?
Gungano rakarongwa newedu DJ Tau. Ndiye anova anogara achipa mafaro kuvanhu vose vari munyika inei, anosanganisira East Coast yese anofamba achiridza mimhanzi yake. Ndiye mukuru wekuronga izvi. Kwozouya maigwekwerere vanogadzira chimukuyu chinonaka zvekunaka zviye chekuZimbabwe. Ndivo vamwe vevarongi vacho. Kwozouyawo ini pano ndiri kutaura tinonzi Tisu African Goodies. Tisu African Goodies. Tisu tiri vatatu takaronga mafaro aya kuti vanhu vauye vazofara nekupemberera vari panzvimbo imwe chete.
Tinoona kuti gungano renyu iri rakarongwa weekend imwe chete nekupembererwa kweindependence yeZimbabwe. Zvakabatana here?
SemaZimbabwe tinoremekedza independence yedu, asi gungano iri rabva raita kuti raita Easter, raita independence, raita first weekend futi yekudziya kwekunze mukati menyika yeAmerica. Saka zvese zvakangobatana. SemaZimbabwe tiri kungofara, hazvina chinango chekuti takanatofarira chakati, asi tiri kungofara takaungana.
Kana tikauyawo ikokoko, chii chatinofanira kutarisira?
Pamunosvika muchawana tichitengesa mazo ecrash ekuZimbabwe, tichange tichitengesa huku hwezviyo, tichange tichitengesa kune vechidiki mathings, maputi, mayuni maputi, zvese mabiscuit, malemon cream, maheu, apimo, mumhare. Hapana chekuZimbabwe chatisina. Migoti, matombo chaiwo ekukweshesa manga tinawo.
Avo vanga vari muzvare Rowesai Dendere vachitaura vari parunare vari kuno kuAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakambotanga vazvirova dundundu vachiti gwaro rakaburitswa navaRobert Mueller rinoratidza kuti hapana zvavakaita pamhosva yavakanga vachipomerwa yekuti vakashanda neRussia mukupindira musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. Asi mumatwitter avo vaTrump vari kunyomba vose vakapa humbowo kuna vaMueller. Chikoro cheColumbine High School chiri kurangarira nhasi kupfurwa kwakaitwa vana vechikoro 13 vakafa muDenver kuColorado muna 1999. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tina Pastor Rebecca Makai. Avo vari kutaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita zororo reEaster. Tino kuchingamiza ye ne mufaro, Pastor Makai, mungati sana ngurokti zororo ye istaraka kosha sei kuma Kristu neva nuosha avo.
Zororo irire ista, rinoreva nyasha za takaitirwa na Mwari, takanga tisinga kodzeri, kuti tinzi tavane ukama, nekuda kwekutadza kwakaita munhu pamberi kwamwari kwatinoziva kwakaitika pana Adam naEve mubhuku yaGenesis chapter 3. Takanga tisingakodzeri kuti tizonziva navamwari kubva pakutadza kwakaita munhu. Munhu wese akabva angowira pasi. Asi nekuda kwenyasha dzekuti Mwari wakatipa mwanakomana wake mumwe chete anonzi Jesu Kristu, anouya ndiye akauya akafira akatakura mhosva dzedu dzese. Kureva chero wanga uri mbavha, kana wanga uri mhondi, kana wanga uri chifeve, kana wanga uri tsotsi, kana wanga uchinyeba, Jesu unoti iye, iwewe you are acquitted, kana tinoti pachirungu discharged by order. Ndatakura umbavha hwako, utsotsi hwako, kuipa kwako, zvakaipa zvako zvese zvapandiri. Wanga uchifanirwa kuti udimburwe musoro ne life sentence ya wanga wakapiwa, anotidimburai wangu musoro Jesu. Saka tiri kutenda nyasha idzodzo dzekuti wakabvuma kugara pachigaro chekuti iye asi panzvimbo yekuti isusu tife. Ndokusaka tichipemberera zuva rinonzi Easter. Ndochikonzero chatinotenda Mwari nacho kuti takayananiswa naMwari isu vakanga vasisina kodzero yekunzi vana vaMwari.
Zororo iri rinotanga rini uyezve richizofamba sei?
Tinenge tichitarisa Jesu paye paakatengeswa nomudzidzi wake anonzi Judas. Tichirangarira zvose izvozvo, tichiona Jesu ari muGetsemani achinamata. Musi wechishanu izuva raanenge achienda kunomira pamberi pemadare, achienda kunotongeswa, achisvika pakuzonzi wakunoroverwa pamuchinjikwa. Zuva rechishanu kupera kwaro Jesu anenge ari pamuchinjikwa akarembera, watakura zvose zvakaipa zvedu. Zuva resondo ndora tinoti zuva rechitatu, ndora tinopemberera kumuka kwaJesu. Saka zuva rechitatu izuva remusi wesondo, ndora tinenge taakutemberera kuti vadikani, onai chekutanga taita inonzi pachirungu reunion naMwari kuburikidza nekumuka kwaKristu. Pakafa Jesu, nesuwo takafa muzvivi zvedu naJesu. Paari kumuka Jesu, nesuwo tiri kumuka muupenyu husingaperi pamwe chete naKristu, sekutaura kunoita bhuku yavaEfeso.
MaKristu pazuva resvondo vanorangarira sei zuva iri?
Musi wesvondo izuva rekupemberera. Tinopemberera zvinotyisa nekuda kwekuti tinoita kuti tipemberere chikonzero chekuti tapiwawo status. Isu vanga vasisina status, vanga vachinzi vakafa, vanga vachinzi vafa vanofanirwa kufa, tamuka pamwe chete naKristu. Vanga vachinzi vaya hamuchisina inonzi pachirungu identity, tave neidentity itsva. Takafanana nemwanakomana muparadza anga akatetereka nenyika asine kuzodzoka, akusikonzwirwa tsitsi nababa. Saka Sande yakafanana nemwana uya paanogezeswa, paanopfekedzwa zvakare yavanoti nguo yeumambo, nguo yeupirisita. Tadzorerwa mumhuri yeumambo, tadzorerwa pachinzvimbo chatakanga tisisina, chekuti taakukwanisa paya pataenda tinonamata kuburikidza nekutsvaga mhuka dzataiuraya, mombe dziya dzataiuraya, tichipira vana sekuru kuti tiregererwe zvivi zvedu, tichienda pamatare tichinouraya mbudzi namakwai, tichishandisa ropa iroro kumwaya misha yese kuti mhuri iponeswe. Aiwa, hatichadaro. Ropa raJesu ndoo rakagadzirisa zvese. Nekuda kwekuti ropa rana sekuru raidiwa gore negureka, kana tikaita bira taitongouraya futi imwe mombe yekuti musha uchenurwe. Asiko zvino nekuda kweropa raJesu takatochenurwa nekusingaperi, hakuchadiwa zverimwe ropa. Changosara ndechekuti tigamuchire tipemberesa izvozvi. Saka Sande tinenge tichitaura kuti aiwa, kana achiripo anenge achiri kutsvaga mombe yekuti agadzirise musha zvinhu zvinake, zvakaitwa namadzitateguru zvihazviparare, taakuti aiwa, chiuya ugashiri chipo chatakapuwa naMwari, chipo chisingatengwe nemari, chipo chisingadi kuti uite basa kuti uchiwani, chipo chinopuwa pachena. Hachidi mabasa ako, hachidi kururama kwako, hachidi kugona kwako. Anoti uya nezvawakaita izvozvo ndikugezese ropa rangu. Izvozvi umwe neumwe pasi rino rese, Sande tinenge tarekererwa zviri zvake. Pasi rese tarekererwa zviri zvedu. Asi musiyano ndokuti unogashira here kana kuti haugashiri. Saka isu nekuti tinogashira tinenge tichipembera. Saka naripo anenge achida kujoina maKristu kupembera chokwadi ruponeso runderwe mahara.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Rebecca Makai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iye zvino tochenda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court nguva pfupi yadarika, uyo unorambidza kurohwa kwevechidiki zviri pamutemo sechirango mushure mekunge vapara mhosva dzakasiyana-siyana. Tinonzwa kuti mutongo uyu wakonzera mitauro yakasiyana-siyana munyika. Muhurukuro yedu tabata munyori wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vaRaymond Majongwe. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadiko.
VaMajongwe, tinoona kuti pane mutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court mazuva adarika ayo. Imiwo muri mumwe wevanhu vaimbopindawo mukutaudzana kwaiitwa nemapoka akasiyana-siyana pamusoro penyaya iyi. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Chiri important ndechekuti nyika yedu ngatinzwisise kuti zvatiri kutaura pana pasi varaini ndezvekuti kudii. Tiri kuona nyika yedu kuti haisati yaanyika yekuti tingangonyarara zvinhu zvichienda musango. Gore ra2015, Progressive Teachers Union of Zimbabwe yakagara pasi ikaita special conference yatakataura isu kuti maticha zvaakutinetsa kudzidzisa vana nekuti vana vanouya kuzvikoro vakadhakwa, vari kunonoka kuuya kuzvikoro kuzoatenda malessons, vamwe vanouya kuchikoro votiza. Basa rasha havaiti, vakuita zvemadrugs, vakuita zvepabonde vari vana vadiki, vari kukurumidza kuita zvinhu zvinoita kuti kudzidza kwacho kusadzidzike. Saka ticha pachikoro haachagoni kuranga mwana kana kumurayiridza. Homework havaiti, chikoro chepachikoro havaiti, masipoti vanoramba, vakawanda vane mari yakawanda kudarika ticha, saka hatigoni kuzokondrola vana vevanhu. Saka hatigoni kuti tigone kuti hurumende yotaura kuti hakusina mwana anobvumirwa kurohwa pachikoro, zvofamba zvotekeshera. Zvinobva zvakanganisa zvinhu. Zvino ndezvati kutaura kuti corporal punishment ikanzi yadzidziswa, vana vanoita badiro adzo dzina, vaita badiro atibvange muzvikoro, nevasikana chaivo hatichavagoni kuvakondrola kuzvikoro. Zvino kana vakaita vana vechikoro vatinotya, vatichagoni kudzora kana kuranga, kungadzidziswa here kuchikoro kwacho?
Asika vaMajongwe, kune vamwe vari kutiwo mwana akaramba achirohwa anopedzisira aita senyemba iye inonzi nini isingaibvi.
Zvino vakomana kana pachikoro dzese dzikaita nhinhi dzese ingabuda here? Ngatitarisei mumhuri, mune muine nhinhi imwe chete. Pane gurupu revana 300 panenge paine nhinhi 5. Zvino tikati chikoro chese chevana 500 dzinozoita nhinhi, pangachabuda chisvinu ipapo. Nyika ino vanhu vachazozviona kwapera makore mashanu, handivapi makore akawanda. 2024 muchazodudza kuti kune kusina chii chinonzi chikoro. Isu pano inemi vaJonga takakura tichirangwa kumamisha kwatakakurira. Hakuna achafa. Nhasi unototi vana ngavarege kurohwa. Kana vari vana ngavave vana. Kana tabvumirana kuti taakudzidzisa varume vakuru muzvikoro tongoti haiwa ndizvozvo.
Asi mutongo uyu wakanga usina kunangana here nevana vanenge vachirohwa nembaramatonya vanenge vaparadzi mhosva vatinonzwa kuti vapiwa kana dzingava 3K kana 6K kumatare edzimhosva uku?
Pazotaurwa mutongo uchienda mberi wakabva waita outlaw. Kwese kuti kudzimba kana kuchikoro vana havachabvumirwi kurova. Nekuti nyaya yacho mukanoinzvera zvakanaka, inyaya yemwana ane 15 years achanga ari pamwana ane 14 years ndokunomirirwa nemaloya achinzi hazviti kuti mwana uyu arohwe. Mwana akanga arepa akanga akudifenda kuti ndine kodzero dzangu dzekuti handifaniri kurohwa. Asi mwana apara mhosva yerepa ndiye kuti anga akudifendwa achinzi haafaniri kurohwa. Saka toita sei? Vana vorepa vobva varohwi, todzokera kuchikoro mwana haiti basa muklasi haarohwi.
Imi vaMajongwe, zvamungakurudzira kuti dai zvakaitwa ndezvipi?
corporal punishment ayi diskuba muzvikoro. Ndakatombodzwa mwe ndikati inini ramangwana rangu pandichazoti ndakuda kuitawo politics. Ndonyai bhabita nobata idzodzidzi. Corporal punishment ayi diski. Ngadzisiwe zvirimo muzvikoro. Hakuna musha unonzi kana todzi munyika muno mumane vashande vese mapurisa atichaada. Crime inobva yato increase. Ngatizivei kuti corporal punishment ikaramba iripo vanhu vachiziva kuti mhanda anenge aita zvisizvo anorohwa asi kurohwa kwake harohwe kunzi anorohwa zvekuurayiwa ende harohwe nemunhu wese tinotora kuti headmaster pachikoro ndiye anorova kana mwana aita mahearing akadai akadai ochadzwa onyoredzwa tsamba mumbereko odedzwa todzi mwana wenyu tamutadza takumbomuranga nekuti zvinhu zvekuti vana ngazi kana akanga aita usikandwa anotorerwa pocket money vana ava vatorina pocket money tosiya zvakadaro here chokwadi chokwadi nyika ichienda kumawere.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamajongwe nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Thanks so much.
Manga makateerera kumunyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makaterera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mumitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Caps United yakunda Black Rhinos 2-0. Ukuo FC Platinum yorowa Hwange Colliery 2-0. Mimwe mitambo ichange iripo nemuvhuro apo Chapungu United ichakweshana neHarare City, Dynamos ichikweshanawo neHerentals Football Club, ukuo Highlanders ichakweshana neTriangle, Manika Diamonds ichitamba neMoshwani Stars. Nguva ndo yaita shanje baba Harare vachitipa kambo kavo the reason why. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reUnited Nations rinoti riri kuchikira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichiita machikichori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VO.